Manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikunguru 12 2017 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Jira nekubvira, tinoendesa zvatinoziva izvi. Vanototambira dzimwe nguva zvinototambirwa nemunyori mukuru executive secretary takambozvipawo vasalamao, tikambozvipawo vasitagomena tax.
Masangano akazvimirira oga munyika dziri kuchamhembe kweAfrica oronga kuita musangano wepagore unoitwa kumucheto weSADC Summit. Crisis in Zimbabwe Coalition inoti kuvaka Robert Mugabe University kuchikora bumbiro remutemo wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano akazvimirira oga kunyika dziri kuchamhembe kweAfrica atanga gadziriro yemisangano inoitwa kumicheto wemisangano mukuru unoitwa pagore neSADC weSADC Summit uyo uri kuitirwa kuSouth Africa. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma ndivo vari kutarisirwa kutora chigaro chekuvasa chigaro wenyika dzemuSADC kubva kuna Mambo Muswati wechitatu vekuSwaziland. SADC iri kuita musangano wayo wepagore weSummit kuPretoria South Africa musi wa 19 na 20 mwedzi uno. Asi musangano uyu usati waitwa masangano akazvimirira oga anoti achange achiitawo misangano yavo. Kuti tinzwe zvizere tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachishandawo nemasangano akasiyana-siyana vaJoy Mabenge.
Pane zvinhu zviviri zvinoitika kana musangano weSADC uchiuya. Pane musangano wekutanga unonziwo weSADC Civil Society Forum unoitwa nepoka rinonziro SADC NGO mbatanidzwa wemapoka anomiririra mapoka anoshanda akazvimirira ega munyika dzose dzemuSADC. Kozoitawo zvakare avo vandinonyanya kushanda navo vanenge vachisangana vari vanhu vatingachiwo pachirungu vanonzi grassroots kana kuti masocial movement vanenge vachishanda neuwandu uyezve vari vanhu vanonyanya ku ngevachinzi ava vanhuwo zvavo ava vanhu vasina kana zvavainazvo asi varivo vanhu vakakosha pasi rose. Musangano iwoyo unoitwa wakabatwa neinonzi Southern Africa People's Solidarity Network SASIN uchiitwa uchinzi SADC People's Summit. Saka musangano iwoyo uchaitwa kubva musi wa 16 kusvikira musi wa 18 August watakatarisa zvondo ratakatarisa iri. Musangano iwoyo unounza vanhu vanogona kusvika ivo chiuru kana kuti kudaridza churu vachitaura nezvavanofungidzira kuti vakuru venyika vatungamiri venyika vanofanira kunge vachitarisa. Izvi zvinosanganisa kutambura nhamo, izvi zvichisanganisirawo zvakare kuvandudzwa kwemamiriro ekunze yatingati climate change. Zvozoenda zvakare zvichinopinda munyaya dzematongerwo enyika kuti nyika dzedu muSADC muno dziri kutongwa sei. Apa tete takanyanya kutarisana nenyika dzakafanana neZimbabwe, Zambia, Lesotho, Swaziland, Mozambique ne Democratic Republic of Congo kusanganisirawo neAngola uko kwatiri kufungidzira kana kuti kwatiri kuona vatongi veikoko vachiratidza kuti vari kusumuka nekuenda mberi nekutema nekutonga nedemo.
Asi zvamunozeya imi zvinozoendawo here kuvatungamiri venyika dzemuSADC?
Munoona vaZulu kubvira nekubvira chokwadi chiripo ndechekuti kubvira nekubvira tinoendesa zvatinoziva izvi. Vanototambira dzimwe nguva zvinototambirwa nemunyori mukuru executive secretary takambozvipawo vasalamao, tikambozvipawo vasitagomena tax. Asi kuti titi vanoteerera hatingazozivi kuti vanoteerera, kuti titi vanoita zvatinenge tavati vaiti hatingazozivi kuti vangati hatingazozivi kuti vanoita here. Asi isu sevanhu hatiregi kuramba tichisunda, hatiregi kuramba tichiisa pressure.
vajoi mabenge vanoshanda nemasangano akasiyana siyana akazvimirira kunyika dzekuchamhembe kweAfrica vanga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti danho rakatorwa nedare remakurukota ehurumende rekutenda kupa mhuri yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora kuvaka University yeRobert Mugabe University kumaZoe kutyora bumbiro remutemo wenyika. Sangano iri rakurudzira dare reparamende kuti ripindire rimise vakwa kweuniversity iyi. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vakafano bata chigaro chemukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition, muzvare Pamela Kadao.
Tisa tisara nokuti tinofunga kuti maprioritizi egovernment haana chekuita nevana veZimbabwe. Mari yavari kushandisa iyi mari inenge ichibhadharwa nevana veZimbabwe yavanenge vachicontributa towards state. Ende tikuona kuti government yeZimbabwe yakonzerwa kuita zvinhu zvakawanda zvinoburikidza kuwanikidzwa kwekodzero yakafanana nekodzero, kodzero dzedzidzo, kodzero dzeaccess to health, access to shelter. But hurumende inosarudza kuti zviri pamwoyo pavo ndezvekuti vange vachivaka university.
Imi muri kukurudzirawo kuti dare reparamende riipindire kuti rione kuti mutemo wenyika hausi kutyorwa. Asi vamwe vanotika dare reparamende racho rinenge risina meno. Munoona richikwanisa here kuti rizei nyaya yakadai?
Hongu sangana reparamende zvamataura kuti rinenge risina meno kuburikidza nokuti mamembers of parliament mazhinji arimo two-thirds majority anenge achibvawo ikoko kuzano PF. And uyezve vanenge vachinge vachisapota decision yange yaitwa necabinet. But tinoona kuti dare reparamende imomomo kunezve vatungamiriri vanobva kumapato kuMDC nevamwe vakazvimirira vega. And uyezve tangachida kuvayeuchidza kuti ivo idonzo ravo sezvo vari vatungamiriri vevanhu kubva kuconstituents vavo kuti basa ravo ndorokunge vachicherechedza. Basa ravo ndorokunge vachitarisa kuti kodzero dzevana veZimbabwe dziri kucherechedzwa here kuburikidza zvakafanana nemari yetax kubhadharwa nevana veZimbabwe.
Vakavanobata chigaro chemukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition muzvare Memory Pamela Kadau vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara nezvekunetsana kuripo pakati peZimbabwe nebhanga guru rinokweretesa nyika pasi rose reWorld Bank nezvechirongwa cheCommand Agriculture chakaparurwa nehurumende yeZimbabwe. World Bank inoti chirongwa ichi chiri kusiya Zimbabwe iri muzvikwereti nekudaro chinofanira kumiswa. Asi hurumende inoti haisi kuzodududza nekuti chirongwa ichi chiri kuzadza matura. Tabata Dr. Chitambara kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
I think inyaya yekuti Commander Agriculture inonge inobhadharwa sei, nyaya yefinancing yeCommand Agriculture. I think ndonyaya yanga isina kunyatsa kujekeswa nehurumende. Saka maonero angu inini ndopari kubva kusafanana kwepfungwa. Because the way Command Agriculture is being financed, zvichaita kuti hurumende isare iine a big financial deficit or fiscal deficit. Saka I think ndopari kubva makakatanwa aripo ekuti deficit iyoyi inopedzisa yakuzoita kuti even chikwereti chedu chinge chichikwira. Nekuti takaita deficit, maexpenditure akanyanya kuwanda, marevenue edu asiri kukwira, zvakureva kuti taane gap iroro rine zvida kuzofinanswa. Kazhinji tatichirifinanza nenyaya yekukwereta kumabhanga tichiishuwa anonzi matreasury bills. Saka izvozvo ndo zviri kunzi neWorld Bank hazvi, uye maonero edu isusu zvinenge zvisiri sustainable, nekuti maakuita kuti chikwereti chenyika chirambe chichikura. Saka I think ndopane dambudziko ipapo.
Asi ka hurumende iri kuti hapana kumwe kungawanikwe mari nevarimi. Nekudaro iyo ikasapindira vanhu vanofanira nzara kazvozoguma zvoita kuti inge ichitenga zvakare chikafu ichikunze kwenyika. Zvoita kuti upfumi hurambe huchindengendeka.
I think chinenge chakakosha ndechekuda kuona kuti cost yatinoti pachirungu cost benefit analysis. Nekuti kana muri kutenga chibage kuma farmers say ine $390 per ton, then ku ari kuimporta kana ngatiti chibage on average mu region chibage chiri kuma $270-$250. Saka dzimwe nguva munotozoona kuti kunge muri kutenga kunze kwenyika kunogona kutozochipa pane chibage chinenge chichiproduswa muZimbabwe. Saka think ndo imwe nyaya yangaitwa neWorld Bank kuti ngapa itwe cost benefit analysis yekuona kuti command agriculture iri sustainable here tichienzanisa nematrends especially kumutengo wechibage pa global market kana pa even pa mu region kuti dzimwe nyika chibage chiri kuita mari dzimwe nyika chibage on average achikupfuura $300 but isusu chibage chedu chiri pa $490. Saka kana makuita cost benefit analysis munogona kuzoona kuti zvaitozochipa kunge muri kutenga kunze kwenyika than chibage chamuri kunge muchiproducer munyika. Saka I think ndo nyaya dziri kungotaurirwa idzodzo dzine dzida kunzi pfungwa idzodzo dzionekwewo pawe neconsensus position yekuona kuti no toita sei kuti mitengo yedu iwe effective uye kuti tipowo maincentives kumafarmers ari kuproducer chibage.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro navaTrevor Saruaka vanomirira Mutasa Central mudare reparamende vari nhengo yeMDCT. VaSaruaka nevamwe vanasawira vavo vakaita chipatapata kuunganidza mari yekutenga midziyo yakaita sezvigaro nematebhuru evadzidzi ainge atorwa nechikonzi chedare pachikoro cheSamaringa kwaMutasa kwakare. Tatanga nekubvunza VaSaruaka kuti chii chakaitika.
Chikoro chinonzi Samaringa Primary School mudunhu rekwaMutasa muMutasa Central Ward 10 ndokwakaitika zvinhu izvi. Mushure mekunge paita kusawirana pakati pemumwe mudzimai aimboshanda semunyori pachikoro clerk akazorekedza basa mugore ra2018. Saka mari dzake dzemuhoro dzanganenge dzasina kunyatsa kubhadharwa zvinomugutsa ndokubva aenda kumatare. Zvikatora nguva nyaya iri kumatare kusvikira apiwa mukana wekuti apiwe mari yake nechikoro. Chikoro chakabatwa chiine mhosva yekusabhadhara zvakakwana. Takaenda kuti chikoro chacho chisiri kubhadhara mari iya, haikoti yakazopa mukana wekuti akwanise kutsvaga zvaanobata pachikoro kuti aunganidze mari yake. Ndodambudziko rakazoitika.
Saka mushandi uyu anga achida mari uye muridzi wechikoro ichi ndiani, ikanzuru kana kuti hurumende?
Mari aidikana apa inosvika ku-14,000 blessing. Imari inonzi yakaungana mukati nemakore mashanu kubva muna 2008 to 2013. Pakambonge paine mabeara cheki kupinda muinclusive government yakazounza maUS dollar. Saka ndo pakaungana mari iyoyo. Chikoro ichi ndecheAnglican Diocese of Manicaland. Saka ndo varidzi vechikoro ndechechechi. Chakambenge chiri chekanzuru asi chakazotambirwa kuchechi.
Tiri kunzwa kuti imi makabatanawo nevamwe kuti muedze kuti mutenge midziyo iyi idzoserwe pachikoro apa. Zvakafamba sei uye makwanisa here kuunganidza mari yese iri kudiwa kuti mutenge midziyo yacho?
Blessing, pakaitika nyaya iyi takashungurudzika zvakanyanya. Tikamboedza kumhanya kumapurisa tichiti umwe musi vanhu vangauya kunotora midziyo iyi vanga vachityora mutemo, nekuti maitikira zvazvaitwa vavaitwa zvine ukasha, vana vachibvutirwa madeski. Tichinge tichiona kunge maybe kodzero dzevana dzakange dzachikorwa ipapo, takabata futi magweta tichida kupiwa pfungwa dzekuti yaikwanisa here kuti tisvitse nyaya yekumatare constitutional court, tichimisikidza nhau yekuti kodzero dzevana dzachikorwa. Asi takazorakidzwa kuti mushandi uyu anga ateedzera nzira dzese dziri mumutemo. Ndopo takazoona kuti sevanhu vanobva ikoko tatadiki tapinda muhomwe kanzatu kanzatu tikwanise kukurumidza kuunganidza midziyo asi muushire mekunge taongorora zvakare mitengo yemidziyo takaona kuti kuti titenge fenicha yechikoro chese paitotingana mari inosvika 20,000 asi iyo midziyo iyoyo yakabvutwa zvechisimba taiziva zvakare kuti yaida kuzonoaukishiniwa saka takarayirwa kuti nevama kuti mukaenda kuaukishini munogona kutenga midziyo iyoyo nemari yakaderera zvakazoita kuti tiite chipatapata kutsvaga mudzi shamwari vanhu vakadzidza pasamarenga ipapo nekungoshambadzawo soko racho kune madzisahwira akawanda zvinofara blessing kuti ndikuzivise kuti urongwa uyu hwakaita kuti vanhu vanopfuura 112 vanobva munzvimbo yevasamarenga ikoko kusanganisira nevamwe vatakadzidza navo kwana tsambe vakabatikana nazvo vakatanga kutumira mari atumira $10 atumira $20 atumira dhora atumira $2 taunganidza mari yaikwana kuita 2,800 ndiyo mari yataanayo izvozvo asi takakwanisa kuti musi wa4 ndo pakaitwa auction takakwanisa kunobhidha tikatobva takwanisa kutenga midziyo iya saka midziyo yamumuoko mesamaringa Old Students Association.
VaTrevor Saruaka vanomirira Mutasa Central mudare reparamende vanga vari parunare kwamutasa kwakare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC munotibata pa909 am 4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashortwave. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chechidiki changa chiri pachirongwa cheMandela Washington Fellowship. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti chirongwa ichi chakavafambira sei.
Zita rangu ndinoitwa Muzvare Grace Chirumanzu. Chirongwa cheyali ndakachifarira zvakanyanya nekuti chakandibatsira kuti ndisangane nevanhu vakasiyana siyana vemunyika dzemuAfrica, vanhu vanobva mumakaucha akasiyana siyana, mundudzi dzakasiyana, vanotaura mutauro yakasiyana, ende zvakandibetsera kuti ndikwanise kuzvitarisa mukati mandiri kuti ndionewo kuziva kuti anonzi Grace Chirumanzo ndiani. Nekuti dzimwe nguva unenge uchifunga kuti unozviziva asi uchinge wasangana nevamwe vanhu vakasiyana siyana unokwanisa kudzidza zvakawanda pamusoro pevanhu ivavo nekudzidza zvakawanda pamusoro pako zvakare.
Ungati wewe munhu akabvunza kuti zvii zvawakadzidza ikokuno uyezve wanga uri kucollege kupi zvauchaenda unopakurirawo vamwe kumusha nyanya madzimai vechidiki sewe?
Chandakanyanyisa kudzidza kushandisa technology kuti tibatsiridze kusandura upenyu hwedu mukati menyika yeAfrica. Ndakadzidza kushandisa madrones. Madrones zvinhu zvandaiziva but ndaiziva kushandisa dai kukavha muchato titora mapicture but ndakakwanisa kuziva kuti kuRwanda vanoshandisa madrones kutransport water blood kune vanhu vanenge vari muzvipatara. Saka zvinhu zvandinoziva kuti munyika yedu yeZimbabwe kushandisa madrones zvinhu zvekuti munokwanisa kuapplya kuti mupuwe mvumo. Saka inini ndapuwa manyukunyuku yekuti ndikwanise kutedzera mitemo iyoyo kuti ndiapply kuti ndikwanise kushandisa drone kuti ndikurudzire vanhukadzi kuti vakwanise kunge vachive involved munyaya dzemutambo kozi inini ndinoshanda munyaya dzesports dzevakadzi. Saka ndine shungu dzekuti ndinge ndichiratidza zviri kuita vanhukadzi vakasifanana na Kesi Covendry na Helen Sinclair kunishivaratidza zvakasiyana siyana wokushandisa madrones uye nemakamera akasiyana siyana.
Iko kuno kuwanga wakanyanyo simbira nezvidzidzo zvipi?
Ndanga ndiri muzvidzidzo zvekumbato wemaoko izve business and entrepreneurship. Saka tanga tichikurudzirwa kunzi vanhu vatema tinofanira kunge tichishandisa maoko edu kunge tichitangawo mabhizimusi akasiyana siyana nekuti tajaira kuona varungu variwo vana muzvina bhizimisi isu tichingoapplya kuti tiite kuvashandira. Saka taachikurudzirwa kunzi tive tinoitawo shungu dzekutanga makambani edu tichinge tichiwanwa tichapinzawo vamwe vedu vechitema mabasa.
Chimbotipawo nhoroondo yeupenyu hwako vamwe vangazozvigona here zvawaita izvi?
Zvandakaita izvi ndinovimba zvinoitika nekuti ndakatarisa nhoroondo yeupenyu hwangu. Ndiri munhu wekuti ndakakura mumhuri yanga isina zvakawanda zvinoshamisira. Ino mhuri yaiita zvokutamburira zvinhu kuti zviwane. Mai nababa vangu vaenda kunosevenza kusouth Africa vachinotengesa madhoiri kuti tiwane school fees TVs. Ndogara nchiudza vanhu kuti pa holiday bega bega taitengerwa kala TV. Ataingoona pa holiday jete kana zvikoro zvavhurwa taizova kuti ichatengeswa kuti tiwanwe school fees. Saka upenyu hwangu hwanga huri upenyu hweshungu. Baba vangu vakashaya zvavo gore rakapera. Asi munhu aive neshungu yekuti vana vavo vange vakadzidza. Saka vaigara vakatidzidzisa chikoro. Ndiri grade 1 ndakadzidza wedi rekuti excitement. Ndakaziva kuti rinoreva mufaro wakanyanya zvikuru. Saka zvinhu zvandaidzidziswa nababa vangu kubvira ndichiri mudiki tichirarama tiri kuGlenview kunzvimbo yekuti hakuna vanhu vakapfuma zvizhinji. Saka ndinotarisira kuti vasikana vakakura makurira andakaita vanokwanisawo kuti vagone kuita zviroto zvakakura zvavanokwanisa kuzonge vachizvirarama.
Tinoona zvekuti murimo muno makawanikwa imi muchiita mitambo. Takakuonai panga pachinzi Yali's Got Talent muchitamba chaizvo muchitamba kuchimbo chaSeoma chekuti hangasa. Makatambirwa sei nevamwe venyu?
Ndakafara chaizvo kuona vanhu vachifarira mutambiro watakaita. Ndakatarisa vanhu vakauya kuno kuYali. Pane vane zvipo zvekutaura, pane vamwe vane zvipo zvekuita mapoem, vamwe vane zvipo zvekutaura mashoko chaizvo. Asi inini dzimwe nguva ndinoona sina chipo chekutaura pavanhu vazhinji. Saka dzimwe nguva kana uchikwanisa kunge uchiita mitambo, kutamba chaiko kunogona kuratidza mufaro wako, kutamba chaiko kunogona kuratidza shungu dzako neleadership yako. Saka ndinoona vanhu vakazvifarira chaizvo kuti takakwanisa kutamba kuchimbo chaSeoma. Vanhu vakazvitambira zvakadaro.
Mune mhuri here kumusha uyezve vakati nekuya kwamakaita kuno?
Ndine vana vaviri, Sasha naTungamira Ishe, vari makore mwane 6 mwane 5. Inini ndokwanisa kuteverwa paFacebook starangu Grace Chirumanzu kana paTwitter @GraceZimbabwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Grace Chirumanzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iko zvinotochenda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedambudziko rinonzi rakatarisana neimwe mhuri iri kubuhera, iyo inonzi iri kutakwa nematombo ayo asiri kuzivikanwa kunzi ari kukandwa achibvepi, uye matombo aya anonzi anenge achipisa semoto. Muhurukuru yedu tine munyori anoona nezvedzidzo muboka reZinata, Sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7, Sekuru Sibanda.
Makadii zvenyu vatereri?
Aiva vatereri ndovimba vapenyu chose. Sekuru Sibanda, nhasi nyaya tiri kukurukura inyaya iri kusiririsa yakaitika kana kuti iri kuitika mubohera umu. Matonzwa kuti kune mhuri yakatotiza musha nenyaya yekuti vari kungokandirwa matombo anenge achipisa semoto. Hapana anoziva kuti ari kubva kupi matombo iwayo, ari kuparadza misha nekukuwadza vanhu. Tichitarisa chiitiko chakadai, Sekuru Sibanda, chii chine ichi chiitika?
Zvinenge zvichiitika panoratidza kuti panofanira kunge pane ushereketwa unenge wakaitwa, saungawo wekubata mishonga yakaipa inenge yopanduka. Zvekuti zvinogona kuita kana ungave mweya kana wechikwambo chekuti vanenge vakanganisa mukodzacho chovhiringidza chaakuchiburitsa zvese izvozvo chaakumhanyisa vanhu vese pamura. Saka izvi tinoona ari mabasa eushereketi, kupandukirwa kutsika dzedu dzechivanhu tichiona mashiripita akaita saiwayo.
Hazvigonewo here kuti muvengi anotumira zvinhu zvakadaro? Sekuru, ndanzwa muchiti panogona kunge paine vakabata mishonga kana kuita zvimwe zvakadaro vemhuri iyoyo. Ko, vavengi havagone here kutumirawo zvinhu zvakadai?
Vavengi vanogona kutumira kuti zvimwe kwokuti kana zvivanda zvinogona kuti zvikande matombo zvinotokwanisa kuti zvinoita izvozvo, kana zvidhoma zviya zvinokwanisa kutumwa. Vavengi varipo. Imwe nzira futi yekuti muvengi anogona kuzviita, vamwe vanotumira mene vanhu vachitumira zvavanenge vachi. Asi tinozviona zviri kudivi rekuti kukandwa kwematombo zvakada kufanana nezvinhu zviya zvatoti zvivanda. Zvivanda zvindodo zvinosatuka satuka zvinogona kuita matombo, zvinogona kuita kana chipo chipo ndoma iti vazvinoita mutsika dzevaroyi vanenge vachishirika.
Saka dambudziko ringagadziriswa sei kumhuri dzinenge dzatarisana naro kuti dzinge dzichigadzikana?
Dambudziko iri ndoona kuti rinotogadzirwa ne chivanhu ichi saka chinoda kuti chiongororwe todaira kuti kwedu isusu izvezvinata ndiwo maataramo avanogadzira akaita saiwani kuti vanokwanisa kubatsirika pada kuti patsvakwe kuti mhepo yacho ina iri kumbobva nekupi panotanga bagwa chivanhu anotanga aitwa matare ndiwo madambudziko anogadzirwa nematare iwayo anotanga avhenekwa kuti pakamira sei kuti chii chiri kuita kuti mhepo iyi zvakaitika pane kutsaudzire pane pakakanganiswa
sekuru zibanda mazuva ano kwanavo vanatsika mutanda vari kubatsirawo zvakare nekuchenesa misha nezvimwe zvakadaro mungavakurudzira here kuti vanga vachipindawo zvakare kubatsira mhuri
vanotsika mutanda tingati variko vanhu ivavo tinadzo nhengo dzetinatsika mutanda asi iri semhuri isu tinoti kana kwedu kuzinata ofisi tine marefa ekutano vanozi kupuwa kana vanhu vatatu kasi tino vanhu vanofanira kuti vashandi matara aya vanofanira kunge vari vanhu vanovheneka vanoona kuti vasingavheneki havangakwanisi kuisimudza
vamwe vanongoti nyaya dzakadai dzinongonangana neuroyi nezvimwe zvakadaro asi zviitiko here zvinogona kungoitikawo
izvizvi zvinogona kunge zvinowanikwa kokutiwo pamwe zvizvi zvinenge zviri zvepasi zvokuti asi matrose pavanotorwa kuti matombo anenge achipisa izvi zvingagone kuvei zviri zvepasi asi zvevaroyi zviriko nekuti zviri kurova vemhuri ava sei zviri kudanga imba yachona zvichidanga vanhu ivava zvadii kurova dunhure taiziva kuti pamwe ndezvamwari kai
aiwa maita sekuru sibanda tinodavira kuti kana mhuri yakanga isati yavana rubatsiro kusvika pari nhasi vanogona kunge vachinzwawo zvamataura pamwe vanokwanisa kutsvaga rubatsiro vachibatsirika tinotenda sekuru sibanda
aiwa mosara zvakanaka vate
manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo muboka rezinata sekuru Prince Mutandi Sibanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokudzoserai maoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Tisati tavhara chirongwa chedu regai timbonzwa kambo kanonzi Butterball kubva kuna Titan.
Onanza kwenza ingozi kaze ubengo amumfaze zitandane zitandane cause I've always loved you. Onanza ingozi kaze ubengo amumfaze zitandane zitandane. Oh baby I see we zvino zviri fasi rudo rwangu warusirwa nasi. Kufeta, I'm mad by the way I know kuchita. Every day achingo kuchita. My chicks like I wanna achingo mupipa. WhatsApp yana la code. Ukavunza no kunjenga konge pothole. Not today you be standing on the crossroads. You can change your life. It's time that I make it right. Wana anza wenza inkosi kaze. Ubengo amumfaze. Zitandane zitandane.
Nako kambo Butterball kubva kuna Titan tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare masangano akazvimirira ogadzirira kuita musangano kumucheto wemusangano unoitwa pagore roga roga neSADC uri kuitirwa kuSouth Africa mwedzi uno sangano Red Crisis in Zimbabwe Coalition rinoti kuvaka Robert Mugabe University kuchikora bumbiro remutemo wenyika uye dare reparamende rinofanira kuona kuti izvi zvamiswa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoemba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com. Aiwa hamwadiwa totenda toonana zvakare mangwana anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 Ncwabakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isitolo se-KFC kobulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sichiya abalelo dolobho kodwa abakobulawayo bayakulandula lokho.
Kayihloniphi abantu bakithi ngoba iqhubeka icamba amanga ngento esegqekeni ukuthi abantu laba abathi bazofundisa abantu yibo kanye abachathiweyo.
Kambe kuzakhethwa njani abazamela izigaba kukhetho ngamabandla akumanyano we-MDC Alliance?
Kulula ukuthi bese bebuya ke ebantwini. Bese ebantwini bengathi begwanda namuhla. Bithi abantu begwanda kambe kumele ibone ngani angasimela njengabantu begwanda nxa singenza i-coalition ngubani. Iqiniso elikhona ukuthi abantu bayalinika umuntu.
Kuhlelwa liphuma le ndaba lithona le ndaba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi zikaloliwe esezile minyaka zingatholi iholo ngemfanelo.
Ikhulisa elibhekeneyo kunzima sibili izenza kololiwe impilo abase iphila yazi baphila impilo yabantu abangasebenziyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isitolo se-KFC kobulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sichiya abalelo dolobho. Kodwa abakobulawayo balandula limbiko. Lesi sitolo siqathe abantu abangamachumi amane lanhlanu kodwa bathi bona abanye babo abavela eHarare bazofundisa nje abanye babo umsebenzi bese bephindela njalo eHarare. Kodwa umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi okukhulunywa yiKFC akusiloqiniso.
Sina sithi indaba le yasukela even indawo leyana iqalisa ukwakha. Abantu ababe-createnda yokwakha indawo leyana babuya bevela khona leHarare. Baqhubeka futhi ngokuqhatha abantu abazosebenza phakathi kwendawo leyana bengabantu abavela khona ngale. Lokho ukuthi bezame ukuqhatha ngomunwe besenze thina abantu abangacabangiyo engani abantu bakithi abayifuna imisebenzi. Akuseqiniso. Iqiniso yikuthi abantu laba kabazofundisa njengokukhuluma kwabamanga. La abantu laba bazosebenza. Lapha nje sokungamanhloni ukuthi indaba yabo isitoti sabo esibambile. Kanti njalo thina inkuthazo esinika abantu bakithi special abantu basemkhonweni emaNdebeleni ukuthi abake beme ukuyathenga endaweni ezinjengabo KFC ngoba baqaphele khona ukuthi bathathe imali zethu kodwa bengeke badeploy back to the same community abayenza labi business. Ngokunjalo siyakhuthaza ukuthi sekufikile isikhathi soku-identifya bonke abantu ababuya lapha lama business awo bevela khona leHarare efike bengaqhathi abantu bakithi beqede lapho kungela development esayela abantu bakithi ukuthi sithi kubantu abanjalo asiyi kuthenga ezitolo zabo. Sisakhuthaza abantu bakithi ukuthi bengangeni ezitolo zabo beyethenga kizo ngoba bona bafuna imali yabantu bakithi. Isitolo sokuqala esiqala ukukhuthaza ngaso abantu bakithi bengathengiso yiyo i-KFC yona le evulwe kathesi.
Selike lahlolisisa yini labona ukuba labo okuthiwa yibo abafundisayo abavela eHarare bafundisani abantu bakobulawayo ngoba besike seze ukubana abanye bayenza imisebenzi efana lokuthanyela?
Ngiyabonga baba. Ukubeka kahle kambe umsebenzi wokuthanyela uyadinga ukuthi umuntu afundise. Ngihlala ngixoxa labadala lapha nxa ngihamba ngithi kanti emakhayeni kalithanyeli yini bethi siyathanyela. Ngithi kanti manje okwenza emahofisini abantwana benu bengaqhathwa ukuthi bethanyele yikuyini. Ngokunjalo umbuzo lona lo ukuthi la ngaphandle kokuthi bathanyelayo kathi khona ukuthi umuntu aseve e-restaurant apheke amachisa enze lokhu lokhuyana kuyadinga ukuthi umuntu azeyetrain eHarare. Abantu bevele bekwenza abanye bamisa imisebenzi khonapha kobulawayo bevele besebenza kwezindawo ezavalwayo kumbe kusemahoteleni. Angithi babantu abafunakalayo endaweni ezinjengazona lezo. Bathi ngomgqibelo emini sathuma ubukhokheli bethu baya engage i-management ye-KFC. Sesiyababonisa ukuthi lokhu abaqhubeka bekwenza ikakhulu sebeletha amapholisa ukuthi azazonikela abantu bakithi ngezinja ebethusela kasikuthandi. Bakufakaza ngempela ukuthi abantu laba babuye eHarare kodwa bazobuyela. Kodwa kuliqiniso esikwaziyo ukuthi asoqiniso abantu inani elingako kungathiwa lingabuya izotrain abantu. abantu kuyinokumangalisayo ngokuthengisa ukudla e-restaurant okungehlula abantu bakithi.
Alo ke ngumqondisi umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umanyano wamabandla aphikisayo oMDC Alliance ulakho ukubhidlika phezu kokukhethwa kwenkokheli ezancintisa kukhetho. Umanyano lo wathatha izigaba zebandla leMDC eziningi kodwa amanye amabandla aphiwa izilutshwana. Lokhu kubikwa kuyimbangela eyenza kube lobudlwangudlwangu emahofisini aleli bandla ngempelasonto edluleyo. Kambe kungenziwani ukuthi lolu daba lungabhilizi umanyano lo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loqoqa inhlelo zebandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe endawonye lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo onguye osungula lengxoxo.
Abantu bengayivamba beyizwise kulula ukuthi bese bebuya ke ebantwini. Efike ebantwini bengasike egwanda namuhla. Lithi abantu begwanda kambe kumele ibone ngani angasimela njengabantu begwanda nxa singenza i-coalition ngubani. Iqiniso elikhona ukuthi abantu bayalinika umuntu. Bayalinika futhi abantu bekhululekile. Bona laba abantu esiyabe sibaphiwe ngabantu kakube yibo abahamba beyekuma ku-coalition. Ama-position maningi kule proportional representation, kule provincial council, kulama-council. Then sokuzasothwa ukuthi ngani phezulu kungena we-MDCT. Ukuza lusito MPC ungena ngapi, AP party ungena ngapi, kusehla kusiya khona. Manje ngavela siqalisele phezulu ngokuthi sifaka obani phansi ngapha kungakalungi sokuthi kusixabanise abantu already. Ngoba kathi sizizwile ukuthi kulama constituency anjena njani kobani. Amanye ama constituency esinawo, for example, phansi khona lapha eGwanda, bonabo kuthiwa yibo abazayiphiwa, abala ngitsho lama structures okurana i-constituency yenaleyo. So yabona ndiveleka kusoze kuhambe.
Uthini ngalokho okuthiwa ngumnumzana Fuzwayo, mnumzana Bebe?
Mnumzana Fuzwayo ukhuluma njengomuntu ovotayo ngoba anto bona akulula ukuthi ngizanika i-example ngeyami inkayi constituency. Nxa wena ungavuka usithi ngoba sifuna ukuthi sisize le-coalition, uvuke uye kuthi ebantwini benkayi, hayi uBebe kashami lapha sokusima ubani. Kubonakala abantu bazabo ukuthi nje sokuhayi akuvele into enzima nale kuthi yenzakala. Mina njengomkhokheli wabantu ungakhohlwa ukuthi i-politics kanti isukela phansi, iqala endlini emzini wami with my family. Kufanele umkami nabantu abami bavume ukuthi into engiyenza yepolitics bavumelana nayo. Suke lapho iye ngathi iye kuvillage engihlala kiyo ekhaya bavumelane labo bantu besi. Suke lapho iye wadini engihlala kiyo emalidi wadini bavumelane layo futhi. Suke lapho iye ku-district kumbe ngithi constituency yenkayi south engiyikhokhelayo kuvunyelwane. Isuke lapho iye ku-province, isuka ku-province iye ku-region yemathebeleni, isuka ku-region yemathebeleni isuka yi-national coalition. So wena ungaze uqale ku-national, ungavumekala ukuthi uqale ku-national but ungakaze wenzeni, ungaka-implementi into nxa uqale wavumelana ku-national. Qala uye phansi kwenzela ukuthi okwakuqala bonke abantu uhambe labo ngoba ungaze uthi uvumelane phezulu ukuthi ufuna ukuya ebantwini ukuthi yenzani so uzaba ne-problem. But ungaqala phansi usiya phezulu ngizathutha ukuthi kuba lula khonoko. Kwenza ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi senzani, kwenza umuntu wonke ukuthi aphatheke.
Mnumzana Fuzwayo ungaphosele ukugcina.
Hayi, simele ukucela yilo ukuthi siyacela kubo babo Bebe labanye abakhokheli phezulu nalaba amabandla wonke. Into esiyifunayo siya ku-2018 sifuna i-coalition. And i-coalition ukuthi ihambe kwakhathesi abasibhekhele ikhekhe elimele phana elihle li-attract noma phakathi liyabe linzima kodwa phandle lipholishwe kuhle lilihle sizalithakazelela. Ukuthi okuphakathi ngalo kulwisana okuphakathi ungazwanani phakathi kwenkulumo ze-coalition kugcine sekubo sokudubuka kuphuma phansi kukhanye khona ukudlula ubuhle bekhekhe esilicabangayo alisathengeki. Ngoba ngathesi nxa ukunje sikhuluma abantu ngathesi into asebeyibona nge-coalition sebebona ubudlwangudlwanga abasazwisisi ubuhle be-coalition. So kabahlali phansi isikhathi sisasekhona bakwenze masinya masinye kulungiswe. Kuthi sokunje kusela ama 5-6 months towards election bebona indaba yama-candidate konke sokulungisiwe. Siye ku-election singene ebantwini isikhampeni thina abantu asibesayo abantu siyangena sikhulume lapho.
Alo ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye loqoqa inhlelo zebandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungameli Nkomo Lamhlanje ngisewange East njalo ngixoxa lomeli walesisigaba edalele parliamente umnumzana Wesley Sansole Ngiyakwamukela kuhlelo baba Sansole.
Yebo baba Nkomo, ngiyabonga.
Yes, injani izakhamizi khona ngapho? Kuyini okwenzakalayo esigabeni sakho?
Hayi, izakhamizi ziyaphila baba Nkomo. Okwenzakalayo kulezi nsuku abantu njengoba asikho sikhathi sokulima kodwa kulezinye indawo le irrigation ezinjenga eKentale. Kentale kule wheat elinywayo kathesi. About 3.5 hectares abayihlanyeleyo nje under i-command agriculture esigaba sedibana nedede ewange east khonapha kulezinye inhlelo njalo ezokuvuselela amadamu njengedamu elinjengasemansuma dibane nedede lendawana ezijiyeneyo nje kulamadamu esingathi abe segcwele inhlabathi ichebe-chebe okwenza ukuthi isikhathi nxa izulu selisina laphana angaze agcwale ngendlela okumele agcwale ngayo yikho-ke sithole uncedo ikakhulu kwabe-World Vision abayibasiphathisayo ukubana kususwe ichebe-chebe okuba inhlabathi yonale ukuthi idamu libe le ndawo enkulu engagcina amanzi ngesikhathi sezulu
ngobani abakhipha linhlabathi izakhamizi bencedisana labo abe-World Vision kumbe bakhona abantu abaqhatshiwe
hhayi izakhamizi kakuqhatshwa abantu izakhamizi eziyizo ezenza lo msebenzi abe-World Vision bezosiphathisa nje ngalokho nalokho kufana lokudla lokunye kodwa kuyizo izakhamizi eziyizo ezisebenza khonokho njalo zathola ukuthi kunamadamu anganasesenamanzi kulezi ngadi sile damu elinjengetonteka lapho abantu abalengadi khona abalima khona bephathiswa i-World Vision so abantu baphathekile loko bethwala amanzi amabhakethi besusedamu besiyathelela sikhangelele ukuthi kumbe singathola imali yokubana kugejwe umgodi phakathi kwengadi kodwa yiwo umsebenzi owenzakalayo kakhulu kusona lesi sigaba okuphathelane lamadamu lezingadi nalokho engikutshoyo kokulima kwemiqholoya
ziyinkulu okunganani iy'nkadi lezi ziyenelisa na izakhamizi ukuvuna mpela zithengise ukhulume ngokulima ingqoloyi ukhuluma ngokulima mbona bayalima le mpida bayathengisa abakutholayo
ye bayathengisa abakutholayo kodwa okuningi ngokokuthi bathole ukudla nemuli zabo izingadi kodwa ingqoloyi njengoba ngitshile ukuthi kunendawo engalingana le lamahekti amathathu lengxenye betholakala ingqoloyi yokuthi basebenzise okutholakala engadini okuningi kakhona ngokuthi badlele emuli zabo ukuthi uma sekusele okunye besebethengisa kunenhlelo njalo lapho abantu abafundiswa khona ngokufuya imbuzi kule nhlanganiso ezinjenge-SNV zabo-Environment Africa abafundisa abantu ukufuya imbuzi ukuthi imbuzi ziphathwa njani nokuthi izibaya kumele zakhiwe njani zibe phezulu zingabi phansi ukwenzele ukuthi ulongwe nobwena behle kuye phansi so bekunama-programs lama-workshop okufundisa abantu themba abaningi bathole imfundiso enhle kakhulu labangafuyanga imbuzi labo bafundile kwenzeke ukuthi nxa kulezi hlobo zabo ezilembuzi labo babo bazifundise lazo ukuthi imbuzi zifuywa njani
iy'nyamazana zendle zona azihluphi yini ezivandeni lapho kulinywe khona
ziyakhathaza kodwa-ke ngalesi sikhathi besingakabi ludubo olukhulu kakhulu ngenyamazana zendle ezivandeni iy'nyamazana zendle ezikhathaza kakhulu zindlovu ngesikhathi sokulima zona ziza emasimini zifike zona esibili kodwa ezivandeni lapha hhayi besingakabi ludubo olukhulu ngoba izivande zakhona eziningi zibiyele ngocingo
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo omhlonitshwa siyabonga
ngiyabonga mamankulu
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomeli wewange East edalele parliamente umnumzana Wesley Sansole asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo
ngukama
Hayi siyabonga ntungamili ube lobusuku obuhle. Kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Kamurai Moyo, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi zikaloliwe eZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union. Kwaqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho esikuzwayo kubana iNational Railways ingathola imali engange $400 million ukuthi ivuselelwe imisebenzi. Lithini ngakho lo?
Hayi, kithi thina imali isivuyile okuzenza ukuthi khona nama workers ethu thina ama members ethu abangama workers awe railways ukuthi bathathe le pension. Asiyabuya mukele intokozo.
Sasizwe abanye besithi kufunakala imali engange 2 billion pho nxa sokutholakale le i-400 million. Ayincane kakhulu na?
Hayi, imali le njengokukhuluma kwabo konke kumhlangano esiyenzayo labo abe-management, imali le encane le ayisiyo mali esigayelele ukuthi khona ingavusa uloliwe.
Ye, manje-ke nxa sikhangele okwenzakalayo lezi nsuku kuyini? Siyakhumbula ukubana bekulesikhathi izisebenzi zingatholi iholo, kathe sikuhamba njani?
Bezithi khona singahamba siyebuza ngendaba zomholo ukuthi kanti ilekuzeni izikweletu zabantu elinazo lizazibhadala nini. Kathesi lela last week khona kona sishere ukuthi khona hayi uhulumende uthe khona izikweletu zenu lezi elinazo kuyani zibuye ngapha sizihlole ukuthi bazihlola ukuthi khona kube njani, ngathi azikwazi.
Manje izisebenzi zona ziphila njani lezi nsuku khona kunzima kangaka zingatholi iholo?
Krizi kunzima, iqiniso eliphelele kunzima sibili. Izenza kololiwe impilo abaseyiphila uyazi waphila impilo yabantu abangasebenziyo.
Isike sabona ezinye izisebenzi zitshengisela ikakhulu omama kade betshengisela besithi obaba sebethwele nzima. Kunjani lezi nsuku?
Hayi, kukho lezi nsuku besihlamelela khonoko ukuthi khona umqashi besithi khona kulo investor obuyayo. So anti abona ukuthi khona makuthiwa khona kulo investor obuyayo umuntu onkelekayele ukuthi khona i-investor obuyayo ubuya ngobuhle ngobuhle ukuthi uzabe uyebhadala izikweleti zonke ziseli. So khonoko kwamademo abantu besihlamele bekhayelele u-investor nalowo obuyayo, kodwa ngiwazo ukuthi basekuphuma i-400 ukusheda into engazwakaliyo.
Manje kona emsebenzini kumi njani? Emsebenzini lapha abantu bayahamba besiyasebenza bengaholi?
Emsebenzini abantu bayahamba kodwa abantu baziyenza basevalweni. Kade kule ndaba le kade kugijima ukuthi akhona i-business iyabuya, uyazi ukuthi akusebenzeki. Abantu bonke basikwazi ukuthi khona mbani osalayo mbani ohambayo, so akusebenzeki liqiniso elipheleleyo.
Zona izitimela zihamba ngemfanelo?
Lokho sokwagcina kudala lokho zihamba ngama-delay time zodwa, akuna sitimela esihamba ngesikhathi.
Ezithwala impahla-ke ezifana lamalahla lokunye zikhona?
Last week sikeziwa lomhlangano ne-management bebesithi khona bona bale-challenge yokumuva ikholo leyana, besithi khona ama-wagons ayashoda lama-locals, but besingani ibhizinisi engani isikhona khona ngale one. So i-problem yangikhona ma isitimela zile kuze ma kushota amakhanda lamatokisi kusho ukuthi khona kula into ehamba yakho sothi kuhambe njengoba.
Manje nxa sikhuluma nje izisebenzi ziyaba zisiyayenzani njengoba izitimela ziyaba zingahambi?
Hayi, izisebenzi emsebenzini ikhisi bayahamba. Ukuhamba emsebenzini izisebenzi ziyahamba ngoba isitimela manje ayikhona. Isitimela manje ngahambi ngesikhathi sezingela abantu. Abantu bayahamba bangena esitimeleni sabo, but ama-delays ayenzakala endleleni. Kwesinye isikhathi bathina bethatha ama-2-3 days ezendleleni, but emsebenzini babehambile befakwe kulokungeni ukuthi khona kushifti egcweleyo.
Hayi, kuyezwakala isikhathi yiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli kumbe uphose ilizwi uphosela ezinye izisebenzi ze-railways?
Hayi, ilizweli ezingabalalo nje kuphela ukuthi sikhangelele khonokho ukuthi nedobukoloko okwenza ngohulumende ukuthi uinvesta ozabuya ekhangelele izisebenzi ukuthi izisebenzi lezi zilama-contract nabantu abasebenza kudala abafanele bahloniphe labo njengezisebenzi sengiwathathi njengabantu abangelamsebenzi abangelancedo ukuthi sengabuya namhlanje ukuthi khona kuphuma uhambe ungelalutho. So sikhangelele khonokho ukuthi hayi, makuyi amacisi walama-changes ekhampani kabe lama-changes azakhangelela la amakhazi ukuthi khona bona laba abantu abayenza ukuthi khona uloli wabe nguloliwe kufane nathi sibananze.
Hayi, kwezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ba.
Ngiyabonga, ube nelanga elihle.
Loke ngumnumzana Kamura Imoyo isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi zikaloliwe eZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Kwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sicubungula udaba lwabangela ncwadi zokuzalwa ama birth certificate ngenxa yezizathu ezithiyeneyo. Sixoxa lonkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana labantwana njalo elilunga ledale leSenate. Siyakwamukela kuhlelo omhlonitsha.
Alright.
Belilohlelo lamanye amalunga edale leSenate agoqela unkosikazi Jasmine Tofa olokuxwayisa abantu ukuthi bengathola njani incwadi zokuzalwa. Selingaphi ngalolu hlelo?
Uhlelo lolu luzathatha isikhathi ukuthi luphele. Ngoba indawo ezehlukeneyo zinika amacebo ehlukeneyo. I-advice differs according to the areas. Ngoba nxa esesithi kasela sihlobo sezafa, abantu lapha ahlala khona bangavumelana babe ngabaza kutsho ukuthi ye ubani wazalwa nini, siyakwazi wazalwa ngubani. Nxa esevelela kwenye indawo uthi kuthiwe umama wami aqala thatha birth certificate ngoba kalayo. Umama layo uthe uyathatha kwathiwa ugogo wakhe noma loyise labo babe le birth certificate kuqala. Nxa sekusenziwa umlungelunge onjalo kuthi ukuthi veleke loyo muntu kafuna ukuthi abantu bathathe ama birth certificate ngoba ngabe sikhuluma ngalo umuntu lo esimkhangeleyo bangasitsheli ngonina logogo wakhe ukuthi bala ma birth certificate yini. Ngoba nxa sikhuluma eParliament nxa bevumelana lathi abe social service nxa bezo address bathi bona bona lani ma MPs lingabancedisa uba bhalela iaffidavit yokuthi sibili umuntu lo uzelwe lapha nini. Abantu becholocho kungathiwa kaye bathatha baze bangowitness kuphela abangasiyo zihlobo zabo abafuni phela ukubhadala imali yabo ukuthi nje sekulecala ukuthi ngihlezi lomakhelwane sekufuna ngidinga imali yokuthi ngikade ibhasi nye witness. Ngesinye isikhathi uzwa sebe sithi sifuna incwadi yokuthi umzali wakho wafa. Aba kuzange kube le burial order phela ebantwini betsholotho ababulawa yigugu round kumbe abenkaya ababulawa yigugu round. Nxa usithi sekufuneka kube le ncwadi yokuthi umuntu wafa nini bayayithatha nga.
Kodwa nxa sokulabafakazi bokuthi bayamazi ukuthi lo umntwana wangaphi bayakuvuma yini lokhu komsithele?
Ngoba lakho ekomsitheli abakhulumi ulimi linye. Omunye layo ubuye sekutshela ukuthi ha likhohliwe alibuyanga le ncwadi yokuthi ubani wafa nini. Ngoba abanye balethwa bengabantwana sekubulewe ugugu kwabulawa unina kwabulawa uyise kwabulawa abantu bakhona apha abangawitness abadala kwasalo ngabantwana kuyawitnessa kuthini ongabantwana khonoko.
Ngaphambilini kwalingxoxo uke wasichasisela ukuthi wake wavela wasebenza ukunceda abantu ngencwadi zokuzalwa lezi. Ungathi uhlupho langikhona lokho elufanana yini kumbe luyamemetheka?
Uzwana mina kangiboni mehluko wothi ngikutshela ukuthi futhi kwenzakaleni. EParliament ngiyimembi yecommittee okuthiwa yi-gender committee. Sizike saphuma njengecommittee silanda izindawo lezi ezigcina abantwana abangelabazali kumbe abantwana abahluphekayo okuthiwa ngama-social welfare ku-homes. Abantwana laba ba-under social welfare eyiyona engumthungameli wokunika ama-birth certificate. Abalawo nayo yehluleka ukubanika yona i-social welfare abantwana bayekela ukuya esikolweni. Anti akubona ukuthi vele nxa bekukhuluma bayahumana ngoba bebona ngokwabo bayehluleka ukwenza konoko. Bese sithi akulula hambani lekwenza so, hambani behlulwa yini bona ukwenza so bekhona pha begcina abantwana bakhona. Abanye abantwana bathi besiyavaka besiyadlala ama-sports outside the country bona bangahambi ngenxa yokuthi ngabala ama-birth certificate. Babese sithi into elula, ilula njani besehluleka njengohulumende ama-homes awabo abagcina abantwana labo bantwana ngabala ama-birth certificate.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana labantwana njalo elilunga ledale lesenate. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile, ube lobusuku obuhle. Makamadlela sikhobokhobo ngamnanku samamo isigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Isitolo se-KFC kobulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sitshiya abedolobho lakobulawayo. Kambe kuzakhethwa njani abazamela izigaba kukhetho ngamabandla kumanyano we-MDC Alliance? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama ngoChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.